Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 14 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda nhasi kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G40 uko African Union iri kumirirawo nyika dzose dzemuAfrica. Hurumende yotyisidzira vemapepanhau vari kunyora nyaya yekuti Zimbabwe iri kupindira musarudzo dzedzimwe nyika dziri musadag. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kuenda kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBrazil uko African Union iri kumirirawo nyika dzose dzemuAfrica. Vatungamiri venyika dziri mugungano iri vachatanga kusangana nemusi wemuvhuro vachizopeta misangano yavo nemusi wechipiri. Asi muguta riri kuitirwa musangano uyu Rio de Janeiro rinonziwo harina kumira zvakanaka pari zvino mushure mekunge paputika bambo pedyo nedare repamusorosoro reSupreme Court pakafa munhu mumwe chete dare iri richibva rambovharwa. Izvi zviri kunzi zviri kupa kuti pasave nekugadzikana. Asi kunyangwe pakaitika chiitiko ichi pane imwe misangano yakatotanga kare inoitwa kumicheto kwemusangano yevakuru venyika iyi. Murimwe kune masangano akazvimirira oga akawanda ari kupindawo misangano yatanga iyi kusanganisira rinonzi Southern African Liaison Office kana kuti SALO. Mugozeya nezviri kuitika kumusangano uyu tabata vanoona nezvembambasa musangano resalo vamunjodzi mutandiri
G20 mubatanidzwa igrupu rinoungana maekonomi 19 akati simbei epasi rese ozobatanidza neEuropean Union. Asi otoziva kuti for the first time gore rino African Union yave full member G20 zvichireva izvo kuti yatove G21.
Ko sei izvozvo zvakakosha vamutandiri?
Zviri significant in that there is now a stronger African voice pari kuungana vanhu veG20. Tauya muBrazil muRio de Janeiro muno kuti tizoisa musoro pamwe chete tichiasesa kuti Brazil yakazvifambisa sei zvinhu zvayakaisa patable zvekuadvansa kana kuvandudza upenyu hwevanhu. Chikuru kuisa zvinhu on the table zvinoadvansa mainterests ethe global south. Zvakafamba sei? Zvakafamba zvakanaka here? Tichinzvera magwaro acho.
Ari kubva kupi magwaro aya?
Akaprepewa gore rese. Mukutapa zvinhu zvaibva muvanhu, zvinhu zvaibva muorganization, zvaibva muvakadzi, mubusiness, mune vechidiki, zvichibwerengedzwa kuti zvibetsere kuburitsa declaration iri more progressive.
Chinangwa chacho ndechei?
Kuti toaddressa sei zvinhu zvakaita se debt, zvinhu zvenzara, nyaya yeclimate change. nyaya just energy transition. Nizvimwe zvakawanda zvekuti zviri kunetsa pasi rese kuti tovofamba sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe.
Asi mungati Brazil yakaita here zvaitarisirwa?
Tinoona kuti Brazil yanga iri very progressive. President Lula vakaisa agenda yavo zviri clear and unambiguous. Vachitsanangura kuti kwavari zvakakosha kuti ruzhinji ruwane voice patebo inenge ichidecider ramangwana repasi rino. Saka agenda yeBrazil yanga iri very strong. Takaona kuti for the first time President Lula vakati ngakuitwe G-social.
Ndei mukatsanangura?
Inounganidza masocial movements, vaya vanoshanda vachiorganiza vanhu paground kuti vavewo patable, vawane voice rekuti dai zvinhu zvafamba nenzira iyi, dai zvinhu zvafamba nenzira iyi.
Vanoona nezvemabasa musangano resalo vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunhare kuRio de Janeiro kuBrazil. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vave kushora vamwe vemapepa nawo vachiti ndivo vari kukonzera kusawirirana kweZimbabwe nenyika dzemusadak. Vanyora mashoko aya mubepa nawo reHerald nepadande mutande ravo reX. Izvi zvinotevera kusagadzikana kwakaita zvinhu munyika yeMozambique, uko vanopikisa vari kuchema-chema vachiti sarudzo dzakabirirwa. Vanopikisa ava vari kupomerawo hurumende yeZimbabwe nebato reZANU-PF mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi. Izviwo zvichiteverawo mamwe mavhidhiyo akaburitswa nebepanaure The Masvingomira airatidza vamwe vanhu vemuZimbabwe vachivhota vachizviti vainge vapiwa magwaro ekuita izvi nevehurumende yeMozambique, kunyanya bato riri kutonga reFrelimo. Asi bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti raipindira mune zvematongerwo enyika reMozambique, richiti rinongodyidzana neFrelimo nemamwe mapato akarwa hondo, asi kwete zvekunopindira munyika idzi panyaya dzekuti ndiana anozotungamira nyika. Mukuzeya nezvemashoko ava mangwana aya, Tabata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter, Dr. Tabani Moyo.
Izvi tinozokurudzira kuti mwaka wekushandisa simba kana kushandisa matrongo kana kushandisa zviwepo, mwaka watakagara nawo kwemakore akawanda tikasvika patakati seZimbabwe, aiwa nhaurirano dzinowanzokukosha kuburikidza nechiga chatakange chatazoita nehurumende nematongerwo enyika vemuparamende vemukomisheni naivo vagovernment tisati tasvika maelections.
Makaita sei kuti muzadzikise izvi?
Takasaimba machatinoti sitsidzo achekuremekedza kubatwa kwemashoko nekusimudzirwa kubasa iri president pledge for highest ethical standards in reporting. Sekuti tikange tichiita basa redu sevatatu venhau tochinge tichitsigirwa kuti tikwanise kuramba tichiita basa iri. Zvinoitwa nemapepanhau kana muzvivhitivhiti kana madzangaradzimu kuratidza magariro edu munyika kuti ndo zvamuri kuita. Kana musingafari nezvamuri kuita hazvina kunaka kundosvika pazvivhitivhiti kana kuti madzangaradzimu moti iwo senzi watiudza kuti hatiri kuita zvakashata ndiwo nemhosva unochitanga kurova munyaya.
Pogadziriswa sei apa?
Isu tokurudzira kuti kana paitika chiitiko chinoita kuti vari mumahofisi makuru vange vasina kufara nezvinenge zvaitwa nemapepanhau zvivhitivhiti madzangaradzimu, pane gwaro rinoshandiswa kana nzira dzinoshandiswa nadzo dzekuti vange vachi karidzira nhuna idzi kusanganisira kuenda kukomishon inomiririra nezvokwanisa kwemashoko, uyezve kune boka rinonzi voluntary major council osvika vati Mwitikiro wechitiko echa unaotifadza pogadzikwa napasi vanhu votarisa onzi ane mhosva ndeuyu ngatichitora matanho ekuti tigadzirise kana pane zvinofamba zvakanaka kwete kunge tichishandisa masimba tichishandisa zvivese kana kuti mashoko anoita kuti vatatu venhau vanga vaakubvunda kana vodaita basa ravo.
Tiri kuona havana havo kudoma zita rekambani yacho yebepanhau asi pane vatori venhau here vamboyawo kwamuri sezvo muchirwira kodzero dzavo vachigunun'una kana kuti hapana ati auya ake kuzokupai nhuna dzake?
Izvozvi hatisati takwanisa kunge tichiwana zvirwere pamusoro penhauruwa yacho kati isuwo senyika tatotangawo kuitarisa kuburikidza nemusangano wedu wemedia alliance kuti tione kuti nhau iyi yakamira sei uyezve tinotoibatani bati tichinyatsokutarisa mati yacho ose katiri panhasi hatisati tawana atasvika mumahofisi.
Vanoona vanotungamira sangano revatori venhau kana kuti rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Chiziviso chakakosha vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvagawo VOA Shona, modzvinya batani rekuti tevera kana kuti follow button. Kana muchida link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu apo tinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp yeVOA Shona. Dare repamusoro reHigh Court rabvisa chimwe chikamu chemutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti Immigration Act, icho hurumende yange ichishandisa kwemakore akawanda kusunga nekugarisa mutirongo vashanyi vanenge vachifungidzirwa kuti vapara mhosva munyika. Mutongi wedare repamusoro vaChristopher Dube Banda vakati chikamu chechisere kana kuti section 81 chemutemo Immigration Act chinopa mapurisa mvumo yekugarisa mutirongo kwemazuva gumi nemana mushanyi anenge achipomerwa mhosva dzakasiyana siyana chinotyora bumbiro remitemo renyika pachikamu chechimakumi mashanu kana kuti 52B. Vabanda vakati mutemo Immigration uyu waityora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera nyaya yainge yakwidzwa kudare iri nemumwe mugari wemuHarare vatatenda chakabva kuti tizeye nezvemutemo uyo wanga uchinzi unofanira kuramba uripo nemukuru wezvekushanyirwa kwenyika kana kuti nemukuru wezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika amai Respect Gono unofanira kuramba uripo sezvo uchibatsira kurwisa utororo. Regai tinzwe zvizhinji kubva kune mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vane magweta anga achimiririra vachakabva.
Zvakakosha nemhaka yekuti vanoshanda kuDepartment of Immigration vanga vachitora masimba avanga vachizvipa vachiti vane masimba ekuvharira vanhu kana kusunga nekuvharira vanhu kumazuva anosvika zvimasondo maviri pasina kumisa vanhu pamberi pedare. Asi zvataurwa nedare ndezvekuti zvamuri kuita zvamanga muchiita hazvisiri izvo, muri kutochora kodzero dzevanhu, muri kuita zvisiri pamutemo. Saka tiri kuona kuti judgment yakanaka zvikuru yauya ichitaura kuti vanga zvichitwa neDepartment of Immigration zvaine zvanga zviri kunze kwemitemo.
Asika hurumende yanga ichiti dzimwe nguva vanhu vanosungwa vamafunda vanenge vari vaye vanenge vachiita zvekusora kana kuita mabasa anopfurikidza mwero atingati terrorism, nekudaro zvinenge zvichitaka nguva yakati rebei kuti vamboferefetwa nekubvunzurudzwa.
Hazvese izvozvo zvaonekwa zvichinzi hazvifanirwi kunge zvichitomboita kuti zvanga zvichiita hurumende yedu kuti iri ku tsunga wano na foreign nationals wachiwa wanofunga zirato wapara mosa wazo wate taka waisa ya inonzo mchirongo administrative detention yangu wachila utaura wane immigration zaanza azufanu nukuita nukuti Zimbabwe ya ina kungo sunga chesungo chete che constitution yedu unumkwete ini ume mitema ya kato ratifaya urmende yedu mitema ya kafana na African Commission on Human and People's Rights ma kwa kofineza kawa anda zisunga iti ya taka saina ya nota outlaw kata zisunga tendezi kufarida wano kwengu waza kareba saka ndozo watawo ni dare kuta Zimbabwe ya kato gara ya kato zi kamuchira zvokuti hatifano kunga tichidetene vanhu zvakanyanya saka mitemo iyoyo ndiyo yakutotanga kutoshanda zvakare saka tingoiti zvemusoro medu zvehumbimbi ndoga zvanatsuro nagudo kungofuma tichiti nhasi tine mutemo wakati kana nhasi wekubata vanhu nezvakati awa tirombo wavharira nebuku mazuva anosvika 14 kwete
ko pamutemo munhu anofanira kugarira mazuva mangana asati aendeswa kumatare
Well, pamumbiro redu constitution inosai note munhu can be detained kumapurisa kana kuti kukamba yemapurisa munhu usati wamiswa pamberi pedare for 48 hours asi haufanira kupfuura 48 hours usati wamiswa pamberi pedare kana kuri kupiwa chance kunzi uapply for bail kana kuri kunzi ureleaswe izvi zvatanga tiri kuona zvanga zvichiitika kuimmigration ndezvokuti munhu waita kugara pamazuva anosvika 14 days usati wamiswa pamberi pedare ndozvarambwa ndozvanzi hatingoiti padiri rajorgina
mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senegal iri kuvhota nemusi wesvondo musarudzo dzakakosha kumutungamiri wenyika iyi vaBassirou Diomaye Faye sezvo zvinobuda musarudzo zvichizoita kuti bato ravo rikwanise kupasisa mitemo kuva nenhengo dzakawanda mudare reparamende kwakakosha kuti vakwanise kuzadzikisa zvinhu zvavakavimbisa vanhu pavakasarudzwa asi sarudzo idzi dziri kukanganiswa nemhirizhonga pakati pemapato ari kukwikwidzana Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro nhasi richipomera Israel mhosva yekupara mhosva dzehondo nekuponda rumwe rudzi nechinangwa chekuda kuriparadza. Human Rights Watch inoti zviri kuitwa neIsrael zvekubvisa nekuraya vanhu vemuGaza zvichitungamirirwa nehurumende yenyika iyi zvinotyora mitemo yepasi rose. Asi Israel inoti iri kutamisa vanhu kuti vasabatanidzirwe muhondo kuti ikwanise kuzadzikisa zvinangwa zvayo muhondo nechikwata chinopfurikidza mwero cheHamas. Vanhu vakawanda vari kutarisa kuti musangano wechimbi-chimbi uri kurongwa kuitwa nesangano reSADC muHarare kwemazuva mashanu kutanga nemugovera uno kuti uchapedza mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi muMozambique uko vanopikisa vari kuratidzira vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzo dzakakundwa nebato riri kutonga reFRELIMO. Vanhu vanoda kusvika makumi mashanu vanonzi vaurayiwa nemapurisa kunyanya ayo ari kuvapomerawo mhosva yekuparadza midziyo nekuita mhirizhonga. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva nevamwe vanopikisa muMozambique yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichitsigira FRELIMO. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. kunze kwekupomerwa mosha yekupindirawo mune zviri kuitika ku Mozambique vamwe vanopikisa mu Botswana nemu South Africa vanga vachichema chema nenyaya iyi asi hurumende iri kuramba asi tichitarisawo nezve nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatavanda Jokora akatanga nekubvunza vaMandaza kuti musangano weSADC uyu wakakosha zvakadii mukuunza kugadzikana mudunhu
urongwa hwakanaka chose hwekuti sangano reSADC rigare pasi rikurukure richiongorora matambudziko asangana nemhuri yeMozambique kubudikidza nezvakabuda musarudzo izvo zviri kupikiswa nevamwe vagari vemunyika imomo pamwe chete nemumwe mukuru webato reopposition nepamutsana pekuti izvoni Mozambique inyika yatingati iri strategically positioned zvikuru sei panyika dzakafanana neZimbabwe Malawi Zambia zvimwe chete zvine Botswana neSouth Africa saka kuva nerinyararo muMozambique kwakakosha saka tsangano reSADC rinova iro rinoona nezve runyararo munyika dzose idzo dzirinofanirwa kuona kuti ragara pasi vokurukura votsvaga nzira dzakanaka dzingaunze runyararo munyika yeMozambique uyezve musangano uyu wakakosha kuti izvo nevanhu vakwanise kutarisa zvabuda musarudzo dzakasiyana siyana dzaitika munyika dzakasiyana muSouthern Africa
tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nemusangano uri kutariswa nemugovera uyu munoona musangano uyu nechaunobatsira here kupedza matambudziko ari muMozambique
zvinotonyadzisa kuti Zimbabwe inotungamirwa navamunangagwa ndoyaakunzi igadzirise nyonga nyonga iri kuMozambique nekuti iyo Zimbabwe yacho iri kutori nyonga nyonga iri pakati pesarudzo dzakapirwa muna 2023 dzakapirwa muna 2018 kubva panguva yavatangirai Zimbabwe inongoita sarudzo dzinopedzisira dzaita nyonga nyonga vanhu vese vanozviziva kuti ZANU PF inogara ichidyiwa musarudzo yozoita sarudzo dzekubira iko zvino yonzi ngaiende kunogadzirisa kuMozambique unoshaya kuti vanonogadzirisa chirudzii zvakafanana nekutora murume uya wokuGini wevadzimai 400 womutichengetedza mudzimai wangu kana kutora mbudzi woiti ngaichengete chimera hapana chinobuda ipapa saka tirikutoshamisika kuti vanenge vachitonga sei vamunangagwa ipapa dai vatopa zvavo South Africa yanga yataura kuti irida kugadzirisa zvaibatsira nekuti hationi pundutso ichabva kuna vamunangagwa vari kuenda kune dzimwe nyika vachida kukurudzira kubirwa kwesarudzo makaona zvavakaita kuBotswana naiko kuMozambique tine mavhidhiyo ari kuratidza vanhu vekuZimbabwe vachinyoresa kuMozambique vachienda kunovhota kuMozambique
ramandaza pindura itinzwe
zvimwe zvachona hazvipindurwe vakandemiri nepamusana pekuti hazvina humbo chekutanga vanhu ngavazive kuti kana zvichinzi Zimbabwe ndiyo iri kutungamirira SADC ichitungamirwa navamunangagwa hazvireve kuti Zimbabwe iri kudikteta zvinofanirwa kuitwa mukati menyika dziri muSADC ndosaka kuri kushedzwa musangano wokuti vanhu vaungane vakurukure vari pamwe chete votsvaga nzira dzekuti vakwanise kubatsira Mozambique kana dzimwe nyika dzine matambudziko adziri kusangana nawo chechipiri kunyepa kana kuti zvipomerwa zviri kupiwa musangano weZANU PF kuti uri kuwana uchienda uchinonyonganisa tsarirudzo dzenyika dzakapoteredza Zimbabwe asi kuti ZANU PF in particular ine ukama nemaformal liberation movements
vadzokora matambudziko anga gadziriswa sei aya kana muchiti mivamunangagwa havafanange vari mumwe wevanhu vanenge vachigadzirisa matambudziko
ndo zvataitaura paya pakatokanganiswa kuti vamunangagwa vanzi ndo vaasati garo veSADC Sadaki yacho iyo yange ataora kuti vamunangagwa vapinda pachigaro nezvimenemene nekupira kwavakaita. Saka ndosaka maiona tairamba paya sema citizens kuti izvi zvinokonzeresa. Saka izvozvi Sadaki iri kutonyara.
Tipete chirongwa vamandaza. Munotarisirawo here kuti musangano uchange uchiperawo murunyararo?
Tine tarisiro yekuti musangano uyu muchafamba zvakanaka nekuti tiri kutarisira kuti uumbe waro wekuti vagari vemuMozambique vawane runyararo runova rwakakosha kuti nyika dzese dzifambire dziri pamwe chete dzakabatana.
Vadzokora tipete chirongwa. Munotarisira here kuti musangano uyu uchange uchiitwa murunyararo?
Ah, vana veZimbabwe vana verunyararo vanotungamirirwa nevatungamiriri ana President Chamisa nevamwe vanhu verunyararo hatiite zvemhirizhonga. Kana kuri kupinda mugwagwa vanhu vachiratidzira zvinoenderana nemutemo wenyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari varunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo nhasi tiri kutarisa nezvemutambo uri kutambwa mangwana pakati peZimbabwe neKenya kuPolokwane kuSouth Africa. Zimbabwe iri kungoda point imwe chete kuti ikwanise kuenderera mberi mumakwikwi eAfrica Nations Cup. Kuti tizeye nezvemutambo wamangwana uyu, tabata murayiridzi wechikwata cheMoza Lloyd Mutasa.
Asika tiri kuonawo mukoma Lloyd vamwe vanoita zvefembera kana kuti zvemapredictions vachitarisa mamiro emutambo uyu vanenge vari kuti Kenya ndo ine mukana wakati kurei kudarika Zimbabwe pakukunda pamutambo uyu.
I want to believe that the United States that the time younger is in Nigeria, I was in Mari,
taura kuti Zimbabwe iri kuda point imwe chete. Semurayiridzi hazvisi zvinhu zvakaoma here izvezvi kuti chikwata chinge chichitambira draw? Kuri kuti muri kuva rayiridza mungavaudza kuti vodi kuwina kana kuti kutambira draw?
Aiwa, kana tichitaura zvekuti Kenya hatyira kuti ndo zvatinoenda takatarisira. Isusu tinoenda tinoda kuina zvara kuti tikadzoyekwa zvara kuti tine mukana wakanyanya kuti worst case scenario.
Murayiridzi Lloyd Mutasa achitaura ari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekudzimwa kwemagetsi uye kushaika kwemvura mune dzimwe nzvimbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-463-465-0318. Ndinodzokorora 001-202-465-0318. Sezo nguwa edi apera regai timbo tarisa misore na u zwakare. Mutungamiri wenyika ya Amerika va Joe Biden vasimuka vaka nanga ku Brazil kurikuitirwa musangano we G20 uko African Union irikumirirawo nyika dzemu Africa. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Amina Gibbs Dube munaudze isindebele.